A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, September 16th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about the late former Zimbabwean leader Robert Mugabe, who died last week, and protesting Zimbabwean doctors.
And to join this discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Live Talk, we are talking about the delayed burial of the late former President Robert Mugabe, and Zimbabwean state doctors who have downed their tools.
Thousands of people are viewing the body of the late former President Robert Mugabe at Murombezi Growth Point in Mashonaland West Province.
Mugabe will be laid to rest within the next 28 days at the National Heroes Acre, where a mausoleum is being constructed.
The former president died of an undisclosed ailment in Singapore a week ago.
Meanwhile, doctors in Zimbabwe state hospitals are staging protests following the abduction of Dr. Peter Makumbei, the leader of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Some of the doctors are on strike over low salaries, and doctors are getting at least about 40 United States dollars a month.
The High Court has ordered various ministries to look for Dr. Makumbei, who is among hundreds of disgruntled medical workers in Zimbabwe that are now living from hand to mouth. The government says it is looking into their grievances.
To join the show right now, please note that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Yes, ulukandaba lingatshona njani lapha likhona endaweni zonke ke ezijeneyo ezomhlaba namhlanje ke sixoxa ngodaba lukamoyi uRobert Gabriel Mugabe obhubhe ngeviki ephelileyo njalo siyabona ukuthi isidumbu sakhe lamhla sihanjiswe khona ngale eMrombetsi Growth Point lapho adabuka khona. Siyakwazi ukuthi wazalwa ke kozwimba eMashonaland West Province. Abantu sizokuthiwa bebebaninganyana nje abahambe bambona, kodwa ke kukhangelelwe ukuthi isidumbu sakhe siyabiselwa eHarare. Kodwa ke ukungcwatshwa kwaso bekuthiwa phela uzangcwatshwa sokudlule amalanga angamajumi amathathu. Siyakwazi ukuthi sokudlule amalanga amabili, kutsho ukuthi sokusele 28 days ukuthi kungcwatshwe owaye ngumongameli. Sizwile abantu sebebekhonona abaningi besithi lokho kwenziwa ke ngendlela engayisiyo. Sibe sesithi phecelezi nje sibone ke okwenzakala khona ngale ke eZimbabwe njalo. Odokotela lamhlanje ke kade begijigijima betshaya itoyitoyi besenza konke nje bechothoza uhulumente besithi kukhanya ngazani omunye wabo udokotela Makumbei, uPeter Makumbei, ungani othunjiwe ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha. Siyakwazi ukuthi kulabo dokotela abakhalela umsebenzi bafuna phela iholo likhuphuke. Okwamanje udokotela uthola iholo lakhe-ke i-$40 ngenyanga. Kambe nxa kunjalo likubona njani zulukandaba? Asingeneni kuhlelo sixoxeni. Nxa ufisa ukuthi ungene khona manje usifonele kunombolo 801-202-465-0318. Leyo ke ngiwhatsapp. Yenza iphinda njalo 01-202-465-0318. Kunjalo ke Marvelous.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu. Nhasi tiri kuenderera mberi pano paLive Talk tichitarira nhoroondo yeupenyu wavaRobert Mugabe. Nhasi tawaona mutumbi wavaRobert Mugabe uchiendeswa iwo kwaMurombedzi Growth Point kwaZvimba. Uyezve kumusha kwavo kwaZvimba uko vemudunhu iri nevamwewo vanogara munharaunda iyi vawana mukana wekuti vawanikwe ivo vachionekedzana navaMugabe. VaMugabe vakashayika kuSingapore vhiki rapfuura, uyezve takaona mutumbi wavo uchiratidzwa kune veruzhinji kuRufaro Stadium kairi kese nekuNational Sports Stadium uko vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Vamwe vatungamiri vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vakawanikwa vachipinda vachienda kunoonekedzana navaMugabe. Tiri kutarisa zvakare zvatiri kuona zviri kuitika munyika apo nhasi vanoita mabasa madokta nevamwewo muHarare nemubulawayo vari kuratidzira vachiti ivo havasi kufara sekuti mumwe wavo Dr. Mugumbei vakawanikwa ivo vachipambwa uye parizvino havasi kuwanikwa taona nhasi vana chiremba ava vachiratidzira uyezve parizvino vachiri kuenderera mberi vachiratidzira tiri kunzwa kuti vane night vigil vari kuenda mberi vachiimba vachiti ivo havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa nehurumende panyaya dzemuhoro wavo uyezve panyaya yekuti mumwe wavo vakapambwa saka pindai muchirongwa muwanikwe imi tichitaura nemi vanoda kunge vachifonerwa nyorai nhamba dzenyu ipo pano paFacebook page yedu yeVOA Shona kuti tiwanikwe tichikufonerai tinoona tina dadira ichitungo ari kuona ari pano Taru Bomero ari kuti what is needed is to pray for the country Terence Naro ari kuti tiripo futi aiwa tinokuchingamidzai tinoziva munotisapota zuva nezuva uyezve pamunopinda muchirongwa ibvai majanya pakanzi share kuitira kuti vamwe vakunzwei Progress Manakira ari kuti tavemo muchirongwa maswera seiko kwamuri ikoko vashamarari vedu aiwa kuamasikati yezvinezvi taswera zvakanaka chaizvo uyezve tinokutendai kunge manga muri pachirongwa chedu mangwanani uyezve munesu zvakare iye zvino asi nyorai nhamba dzenyu makaisa zvakare makode numbers enyu nhasi tine gango ipo pano palive talk kana muchida kutaura pamusoro penhoroondo yeupenyu wava Robert Mugabe avo vataona nhasi mutumbi wavo uchiendeswa ivo kumusha kwavo kwazvimba kana zvee zvakare muchida kutaura imi pamusoro penyaya yekuratidzira kuri kuita vana chiremba muHarare uyezve nekubulawayo kwatiri kunzwa kuti kubulawayo kumpilo hospital uyezve nezvimwe zvipatara zviri ikoko kubulawayo vanhu vatoti aiwa hatisi kushanda vabatana ivo nevana chiremba vari kuHarare uyezve kuratidzira uku kuri kuenderera mberi kuri kunzi iko kune night vigil pari zvino handizivi kuti tine mapicture here ekukuratidzai asi tichange tikukuratidzai
yes I think we've got a video of Dr. Mtavisi Bhebhe of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Let's hear what he's saying about all this.
General of Zimbabwe Hospital Doctors Association. And if you all recall, the initial industrial action that we did in December, that was the longest, as far as we can recall. It lasted 40 days from the 1st of December to the 10th of January. So I was one of the leading spokesperson of that executive. It's very sad indeed that we are gathered today with profound sadness because of our colleague that was, he just went disappeared.
Abducted.
He was just abducted.
He said he was kidnapped.
Yes, he was kidnapped and abducted. And to be honest with you, to me it came as a shock because first of all, I wasn't expecting that in Zimbabwe, with the amount of security apparatus that we have and the amount of the national budget that we always put towards the security sector, that a grown-ass doctor or a grown-up doctor can go missing. And no one knows where a doctor is, a grown-up person with a grown-up person who's functioning normally can go missing in the middle of the night and no one knows where he is. Totally, that's not acceptable.
So that is Dr. Mtavisi Bhebhe of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Lapho ke uBhebhe yamozwi yakhuluma ukuthi kambe umuntu omdala njengoPeter Makombei udokotela ongu-senior doctor sibili angachacha kuphela ukuthi hayi kasabonakali so uthi lokhu vela kwaziyo umhlaba wonke jikelele akwaziyo ngoba even leZimbabwe kulabo dokotela kulabo abantu bezomvikela abaningi kakhulu le mali eningi ifakwa kuminister of defense le minister of state security lazo zonke lezo kambe ucatshe waya ngapi so ke siyabe sikhuluma ngakho khonoko lokunye okutshiyeneyo khonoko ke okwamuyi uropatika pereri mkabe kunjalo ke mabalaza
aiwa tinotenda vari pa live feed yedu pano pa Facebook page yedu ye VOA show na munogara muchititsigira zuva nezuva regaitimbo kuchingamidzai pane vasisirudo dozva vari kuti saka vakapambwa ndiva mugabe here ndofunga vari kudaumbuti vanhu vambotisekei zvavo Ekinias Zondo ari kuti hello sisimavi hello zviri sei sei kwamuri ikoko tina chetakawira hanzi ndifonerei achibvaisa namba dzake Amos Murerwa hanzi ndifonerei vachibva vaisa namba yavo uyezve vakaisa necode namba yavo Nyasha George Matambirochka ari kuti ndifonereiwo maswera sei aiwa taswera zvakanaka anabva kuti Zimbabwe government loves the dead as they don't care about the living. Ari kutaura kuti zvari kuona ndezvekuti hurumende inenge inofarira vanhu vakashaya kwete avapenyu. Top fan yedu Courtney Mepi Courtney ari kuti hanzi handifunge kuti vari kutungamira vachapedza temu yavo ndokutaura kwaari kuti Cuthbert Maposa hanzi muri sei vashamarari. Tiripo pamepo aiwa tiriwadi Nyasha Jose Matimba Ronchoka ari kubva ati ndifonere ndobvaisa namba dzake saka tine vazhinji vari kuda kufonerwa uye vanyora namba dzavo wamambo hanzi tight situation Douglas Makombe Mutsenge ari kuti just joining you I'm here in Kapa I didn't miss nyaya yemushakavu hanzi vaakupiko nhasi how far is the museum construction that's far aiwa mkoma Douglas Mutsengi parizvino mutumbi wava Robert Mugabe avo vaimbova mutungamiri wenyika uri kwazvimba kumusha kwavo uyezve vamwe vawana mukana wokuenda kunoonekedzana navo kwamurombedzi nhasi Terence Naro ari kuti ndifonerei achibva aisa namba dzake Courtney Mepi Courtney ari kuti dai hurumende yanovakawo kuchimoi kwakafira vanhu vaizama kusunungura nyika vave kuita bhizi kuvaka guva ravamugabe regorude saka rudo dzovanzi garwe abva taurawo zvakawanda pano ativerenge zvedu mazwi ekunyomba George Summer Holmes ari kuti I'm watching you from Harris Smith amenonde kupi woku Amos Murerwa ari kuti hello sister Mavi and Mr. Gibbs we need to be the one to have one voice and to pray also for our leaders Zimbabwe needs prayers asi ndiri kunzwa kuti pane munyarikani aripo pari zvino regai tiende kwavari
yes our first guest is Mr. Max Mkandla who is a former freedom fighter he is based in Bulawayo Mr. Mkandla welcome to the program sir
thank you very much good evening the listeners and the leadership in the country across
thank you so much now Mr. Mkandla we see that the body of the late former president was today in Murombedzi Growth Point. What's your take about taking this body all over the show like this? Do you agree with what is happening?
First and foremost, culturally here in the country, this is the first of its own kind, something that we don't even believe or wish to see happening in the country. It sounds like an abomination culture. But however, those people, they've got their own way of doing things, which is not a Zimbabwean way of doing things. This is where we are actually disagreeing with them.
Yeah. So, ubona ngazani ke ngase ukhangele ngesindebele ungathi khona ukube bebhotabhota lesidumbu sakhe umoyi ungathi ngakho
kuyincwala akufanelanga ukuthi kutholakale kukhona esizweni seZimbabwe njalo ngamacala lawo enzakalayo lapha ngizakhuluma sibili okusemoyeni le ndlela esibona ngayo sakhulula ngayilizwe akumelanga ukuthi belokhu ebhodibhodiswa ngendlela yanaleyo asizuzi litho kokho zimali zona leziyana ezihambayo ezama-taxpayers khona kule ndlala engaka lo gesi ngakho ngakulazisa lapha yindlala kuphela izinto zikhwela njalo njalo kodwa ke kube sokutholakala ukuthi khona umuntu oyenza isimo lesi sabanje nguye lokhu ebhoda-bhoda kangaka ngomhlaba yolithona lo kuyazila lokho mna mbona ngazani ukusithuka into engafanele ukutholakala isenzakala ebantwini
ye nxa sesikhangela njalo baba Mkandla sibona ukuthi odokotela kade betshengisele esibhedlela le mgwaqweni bathi omunye wabo wathunjwa ungathini ngakhona
lokhena kuyinto sibili ezilayo odokotela barla balelungile ukuthi sithi babambeni badinga ukuthi omunye wabo lo ezibonakala ukuthi kanti ungapi asithandi thina ukuthi khona odokotela bengatholakali ezibhedlela ngoba na kuyasiwa njalo amanesi kakhulu aluthi abangalwenza basoze be-admithe umuntu aba-admithayo ngodokotela befake izinsuku ukuthi khona kuyabe ngahlala insuku ezithile bebonile lo mkhuhlane wakhona ukuthi khona unganqinekelwa njani kodwa ngalokhu luhlazo lolo esolwenzakile lolo benzela ukuthi khona umuntu lo lapha akhona ekhululwe batshengisa ukubambana lokho nami ngiyakuvumela lanxa size ngafa kodwa-ke kumele phela bekhalele omunye wabo lohulumente ngenele kuze kutholakala ukuthi kathi ngobani oyenze obudlovu njengalokhu
kodwa vele ezimbabwe abantu bathunjwa njani sokujayelekile phela sezwa utyayitsa mara onabanyana bonke bona labo bathunjwa ngubani vele mkadle
indaba yokuthunjwa leyi ilokuxhwala okuthile elizweni kulesifevo kuthiwa ntwana umtondori lwana owathi ecathile kwaphuma amabizo okokhembu khona laphana omhadi lakho kwapho kuphuma kwabuya bonke labo opatrik nyabanyama okane nkala zonke izinto zona leziyana lakhathesi latest yona leyo odamara laba kukhona umuntu olesandla esingalunganga esingingcolileyo sigcwele igazi okwenzayo
hayi siyakuzwa kakhulu
into esingayifuniki le yokuthi khona siyibone senzakala elizweni
ye siyakuzwa sicela ubambe khonapho-ke baba mkandla besicela abantu abakubandla le-ZANU PF ukuthi bangene khonapha kuhlelo silethemba lokuthi sizabathola labo bakhuluma abakwethulayo so Mr. Mkandla is saying that in terms of abductions this has been happening in Zimbabwe so he says that apparently there are some people who were actually abducted and up to now they cannot be found he says but Zimbabwe has got some good laws in terms of finding people and maybe state security so he's pointing everything to the government he says the government is just doing it you know so maybe we're going to get a government spokesperson or some other person to just give us a take on what is going on here.
Very interesting take indeed. Let me just read some of the comments that are on here on our Facebook page, our Shona Facebook page. And also we will be trying to cross over to Zimba to see if we can talk to some people over there who we can manage to hear about what the situation is over there. Amos Madzinga arikuti mutumbi wakosha kudarika vafi. Zvakaoma zvenyika yedu. Watching from Durban, please call me. And asi ndiri kunzwa kuti pane pane varikuda kutaura nesu regei tiende kwavari. Hello, caller. Tiri wadi. Tiri kutaura nemi muri kupi uyezve munoitwani?
Muri kutaura nemi ndiri kuDurban ndeitwa Gabriel.
Ehe, taurai tinzwi.
Ya, ndoda kuti ndimbobata nyaya mbiri zvangu.
Taurai tinzwi.
Pane mutungi wapurezidhendi vaiva purezidhendi vedu vamugaba. Zvinhu zvinosiririsa kuti munhu mukuru angade akuchichengetedzwa owana nguva yake kuzorora. Vakumombeya naye hatichazivi kuti kuda kuratidza vanaani kuti mutungamiri wenyika akashaisa
asi pane chakaipa here kuti mutumbi wavo uendeswe kumusha kwavo
hapana chakaipa sekunzwa kwatakaita kuti mutumbi wavo ivo pachavo vakanga vativo vanda kuradziswa kumusha kwavo zvinhu zvaifanirwa kunge zvichiteedzerwa nehurumende kuti pasaita makakatanwa vongu vanenge vavadeclare sehero asi vozoti aiwa mukuru wenyika akanga ati atanga kurara pachinamai vake izvozvava zvakakosha chaizvozvo kuti hazvaifanirwa kutiite mazuva akatiwa nefamba navamu
pachivanhu zvinganzi zvinokosha here kuti mutumbi ungogadzikwa panzvimbo imwe chete zvakamira sei
pachivanhu chedu isusu tinoziva kuti kana munhu mukuru akaita savamugabe kana vashaita vanofanirwa kutsvagirwa nzvimbo yavo yakasununguka inoita kuti munhu wese wemuzimbabwe akwanise kusvika ipapo achinoona mutumbi wava mugabe zvova ona semusese hiro renyika yedu izvozvo hapana anoramba asi chakunetsa ndechekuti kana tikaterera mamwe mashoko aitaurwa nana vamatemadanda mazuva aya vamugabe vachibva kubviswa pachigaro vamugabe vakaitwa kuramirwa mhosva dzese vakanzi ndivo vakanga vari pamusoro pekuita kwese kushata kwakaita kurawa kwevanhu kuita sei ndo vakanga vakupiwa mhosva idzoro but tinoshamisika kuti nhasi the same people ivavo futi ndova kuti aiwa vamugabe ndoo mupresidendi wenyika handichazivi kuti pavaizvitaura zvimwe vaizvitaura vakananga zvipi vachida kufadza vanaani nhasi vava kutaura izvi vachida kufadza kuti vanaani seno vanga vari vanhu vano vane chokwadi vaitiudzawo chokwadi kuti nemhaka iyi vaituka vamugabe panguva yavakabviswa pachigaro nhasi vava kukosha vasingachatauri vasingachapindure zvavaitaura ndo patinongoda kungoti deno vanga vakuru vedu ava vanga vachipindura wa ozoita chechipiri chandoda kutaura panyaya yeutongi hwemusisavo
taurai tinzwi
tiri vamwe vevanhu vanotoshuvira kuti sei zvirango zveupfumi zvabviswa but kana takatarisa zvirango zveupfumi zviri kunzi nevakaisa zvirango zveupfumi remekedzai kodzero dzevanhu kodzero dzacho idzozozo zvinhu zvingori simbu kuti munhu kana akachemera kuti ndokumbirawo chingwa mupei chingwa kana kuti momuudza kuti chingwa pari zvinhu hasina tabika mabhani ndoatinawo ndoatakumbokupa pachinzvimbo chechingwa kana munhu akadaro onzi ngaachisungwa ngaachino akutorwa usiku pasina anoona kuti aendeswa kupi zvinhu zvinorwadza sereti zvinhu zviri kuti ivo vari kuzviita vari kufara because vanozviita pasina chinoya kwavari saka izvozvo zvinhu zvinorwadza masangen tinoda kuti abviswe but ngaabviswo tichiteedzerawo zvinodiwa nevanu vakatisira mumasangen
aiwa tinokutenda ivanhu
vari kutorwa vanotihama dzedu tiri kurwadziwa kuti shuwa munhu angangotorwa kungonzi aenda ese dzamarati zvinhu zvako akaenda ezvezvi uyo atorwa aane 3 days atorwa kuti tichaziva kuti achadzoka ari mupenyu here achafa here kana kuti tichamuona here izvozvo zvese izvozvozvo isusu muzimbabwe tisu vanhu vanga vachitarisirwa sevanhu vane security yakakosha inoziva basa kudarika dzimwe nyika dzese but kana paakunzi vanhu vanotorwa nemunhu ane puti ozi hatizive kuti atorwa nani izvozvozvo minister of home affairs anofanirwa kupindura zvine mutsindo kuti azvipruve kuti zveshuwa muno muzimbabwe hamusina security inovharidzira kutorwa kwenyika kwechipiri
dai maiwana mukana wokutaura neivavo vamuri kutaura vehome affairs maiti chii pari zvino
ndaingovakumbira kuti bhajeti riya ratinovapa riya rekuwandawanda riyariya zvariite basa kwete kuti bhajeti iro rokuwandawanda iro rongotorwa zvaroiswa muhomo dzemunhu umwe chete orya zvake achirega kuti vanofanirwa kunge vachishanda kudzivirira isusu zvizvarwa zvezimbabwe kuti tinge tichiwana kusununguka kwakakwana tichichengetedzwa tisingatorwe usiku vanhu ivava vashande vakasununguka vaite basa ravo chairo chairo kwete kuti bhajeti rinobuda rakakura rokuti ndekutifende nekuhome affairs asi basa raro hatisi kuriona nokuti vanhu vari kungonyangarika ende vakuru vacho vachingotaura kuti hatisi kuziva tiri kuinivhesigeti hatisi kuziva tiri kuinivhesigeti ende zvinorwadza ndechekuti foni dzavari kushandisa dzinonzi ndee dzimwe chete dzadai kutenderera muvanhu vese vakambotorwa vakatodzoka vasingakwanisi kuti vaende kumanetwork provider kunotiti tipei munhu uyu akarejista foni tizive kuti akarejista ari ani achigara pasi aende kunotsvakwa kuti nemhaka yefoni yako ichishanda zvakashata zvinoita kuti vanhu vachinyangarika munyika
aiwa mashoko makukutu chaizvo tinokutendai mukoma Gabriel mafamaita sazita yemuchakabvu vagabriel mugabe asi tinokutendai mukoma Gabriel kunge manga muinesu pachirongwa nhasi tine vanhu vakati wandei saka tochiti aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka bhabhai.
ye kunjalo ke mavula se slobaba esecingweni lapha ke what sizo ukuthi slobani ngizokutwa slomasuku iba masuku ngawutshona njani
ngiyatshona mina phela njalo
ke siyachona ucingo lakho lamdlalo ufiphele ungaphuka ngikhona masuku khona
ngiyenza manje lapha sinza kade
no wazani uluginyile silucingo lakho sibili awukho phakathi kwengubo kuyagodola yini khona
hayi
what sekufonele masuku siyakufonela bhek kateso ngubaba masuku so baba mkandla nxa usizwa abantu bekhuluma lapha omunye lapha kuthiwa silomunye ubaba efonini wathi sithathe ubaba lowo esefonini kuqala
hallo mkhoma Salim
alo makasimba here sisa
aiwata kasimba tipewo pfungwa dzenyu nhasi tine gangu aminoti muda kutaura nezvei nhasi
nhasi ndikurwadziwa nenyaya yemadoctors chaiyo
taura yenyu
ya nyaya yemadoctors hurumende handizivi kuti vanonyatsoongorora here kuti doctor munhu ane ano akadzidza nyeza idzidzira kugoera kuti vabatsire upenyu hwevanhu life saver then omubhadhara $40 US ipapo hurumende yedu ka I think chakanaka chinofanira kuitwaka chinofanira kungoti hurumende tivhare because kana vachitadza kupa vanhu mari malife saver then vada kupa mugabe kuti wani munhu akapa kudhara vachispenda mari yakawandisa kuti mari yekuti vaitore okay todivide topa madoctors malife saver evanhu vakaenda kuzvipatara izvozvo tine vangwani vangachifanira kuti vaonekwe nemadoctors madoctors haana kwanisa kuona vanhu ine vamwani vazhinji vari kupfa vamwani sometimes pamwe vanenge vane masimaponi anoda kusobva but it will be worse saka izvozvo zvinorwadza negavhenment yedu yatinayo haikoshese vapenyu right now inokoshesa one munhu che
aiwa mashoko makukutu tauraitins
ya taikumbira kuti kudai chimwe chiremba chinozoda se musana tinodaidze vanhu ndemugavhenment ivaloka kugara patidhiskasa nawo tiaonesa kuti marhamu enyu amuri kuitaka mainstitution enyu haana kunaka munofanira kunyatsoisa kuti mari inofanira kuti tiite position ipi is very important zvaangopanaa right now magesi hakuna anouya usiku achienda early morning sokuti kana mamwe macompanies vaakutovhara bcause havachakwanisa kuti vachioperate saka izvozvo macompanies achiti tasara tishoma itoto haakutomanikidzwa kuti kana angane vashandi kana 200 akutoti 30 mumwe yekubasa because vangashandisei magesi pasina saka zvinhu zvinorwadza kuti hurumende ngainyatsofungisisa kuti iri kuda kuenda kupi chaiko
aiwa mashoko makukutuhainyatsorwano ehe mashoko makukutu tichaedza zvamataura izvozvo kuti tideedze makurukota vauye pano vachizvitaurira vega muchinyatso kuvabvunza kuti sekutaura kwamaita kuti sei ivo vari kuona zvakakosha kuti vawanikwe vachiisa mari sekutaura kwamaita pakurangarirwa kana kuti kucherechedzwa kwemunhu mumwe chete iyo nyika upfumi huchienda kumawere saka tinokutendai mukoma Salim nekunge manga muri panhare thank you so much
now marvelous we've got Mr. Dingumuzi Phuthi is a parliamentarian and is in the ZANU-PF party. Mr. Phuthi, welcome to the program.
Thank you, Gibbs.
Thank you so much, sir. So briefly, we are seeing that the body of the late former president was in Mrombezi Growth Point today, or maybe still there. So now, what's your take on this issue of taking the body from one place to the other until he is laid to rest in 28 or so days?
It is something else to say that it's been moving from one place to the other. But it's another to appreciate that indeed it was supposed to move to places that it has moved to and from so far. When you talk of Robert Mugabe, remember that you are not talking to Dingumuzi Phuthi or about Dingumuzi Phuthi. You are talking about an icon of our lifetime, whose immortalization can be juxtaposed to that of Rhodes. If you will tell me why Rhodes had to die in Cape Town and had to be pulled for many months from Cape Town in order to be buried at Mavugaya Kumatopo Kanikwedu, I will really understand that indeed the administration then believed that Rhodes was one of their kith and kin who deserved that because he created wealth for them. Robert Mugabe created wealth for black people, not only in Zimbabwe, but in Africa, by giving them a towering posture, which should stand at shoulder-to-shoulder level basis with the M race in order that we defy the complex of inferiority. Us taking land was through the bravery and the principles of Robert Mugabe. And such are among the things that we remember him for. Forget for a short while about things that we don't agree with him in terms of his principles then, what he could have done here and there. But one thing that towers is the great man that he is. So when the process of immortalization of a tower is happening, people tend to be very divided and tend to be used to believe that it is fashionable to talk about such as if it is the first of its own kind.
Mm-hmm. So yeah, siyakuzwa kakhulu ke sicela ubambe konapho sithathe ubaba uMasuku. Baba Phuthi ungayindawo. Baba Masuku ungawutshona njani?
Ngatshona baba, utshona njani?
Ye, sesikuzwa kathesi baba Masuku. Phose lakho sibili, kunabantu abaningi abafuna ukungena kuhlela.
Ya, ngithanda ukuthi ngike ngikhulume indaba lezi zonke zombili. Ngithawa luvalo ngimangale nxanzi zodinga imuzi labo bekhuluma njalo ngomgalo. Ngizama ukuthi ngibaqasisele indaba yokuthi asifuzanga sidistorte i-history yezimbabwe because of political affiliation. Obabuthuma ikwazi yesitadebe sithi Mugabe isisupa yibo bonke bekhuluma bembabazi. Waxotha uMnangagwa. Wathi uMnangagwa is useless, useless. The same people who attend uMnangagwa uMugabe is useless. We are testing. Namhla bakhuluma bambabazi batho njalo masemasanta bamhlawuti uMgabe bathi wayebulala abantu esenzani kuye because those kids, these people are history yeZimbabwe. Of which vele sibalalele siyabeva abakhulumi lutho abantu laba bafuna ukuzingena nje. Right, umdala lo sehambile over. You are forgetting about him ngoba vele lokuthi sibekwazi ukuthi alright ngoku orong ngoku akukho. Ngibuye endabeni leyi eyokuthi amadokotela umuntu anyamalala. Uyazi into eyimangalisa into eyi-one. Ngizafisa ukuthi lingincedise mhlawumbe kuyabe kungikhutha nje kuma-history here and there. Investigations zamapholisa aweZimbabwe ever since abantu ba-abducta. Belake lamuzwa kuthiwa ubothiwe ethe ethethi sicala lokuthi we-abduct umuntu uphi. It's over 50, 100 or so people. Akutholakali muntu o-abduct abantu bona lawo ophendukayo nayo uyaritelizen nathi samasplit one kati kutholakale lo yedwa nje kuphela kutho ukuthi this is an in-house thing. Bayakwazi ukuthi there's investment eyangakuyona leyo ndawo ekuthi abantu udokotela bamthathelani sibamelele udokotela esibhedlela ithi amthathe ukuthi anyone kakhulu abamlethe
ehe. Hayi, siyakuzwa kakhulu baba Masuku. Sibongile, ungathelela kusasa Masuku.
Kulungile.
So that is Mr. Masuku. He says he's wondering how somebody can abduct a doctor, and let alone a Zimbabwean. He says ever since this abduction started, no one has been arrested for you know, being suspected of having done it. So he says it's an internal issue. He suspects these are state security agents. So now, and according to Uputi, Uputi uyakhuluma sibili ukuthi lokhu ngazani ube kubhotisa uMgabe kusenzwa konke lokhu uma owayengumongameli wayengumuntu oqakathekileyo. So he says Mr. Mugabe was a very important person. So we still have got Mr. Max Mkanda, but I'm told we've got a caller now.
Hello, caller.
Hello.
Ehe, tukuthola nani uyezwe muri kuphi?
Mudora na Tinashe takawira ndiri muHarare.
Taurai tinzwe mukoma Tinashe.
Kuri sei ku Washington.
Ah, ku Washington kwakuda kutonora mbijana asi kuri nani amene iko ku Harare.
Awa hakuno kuri kupisha.
Mhm. Taurai tinzwe.
All right. Nyaya ndoda kutanga kutaura ndiri nyaya yamugabe.
Mhm.
Iya ino sirivisa zvikuru kuti mundara mukuru ongombeswa njese dai vamusiya zorora mudhara vayo.
Mhm.
Azvichaita izvi. Ode nhasi ari pano, mangwana ari kwakati, mangwana ari kwakati, azvichaita izvi, takutonyara nazvo izvi.
Mhm.
Munhu mukuru ka anoda kuzorora, anoda kuzorora munhu mukuru.
Saka se maonero enyu maida kuti paitwe sei apa?
Angada yakatochengetedzwa.
Mhm.
Vanhu pavakanovaona kurufara ipo pai.
Ehe.
Vochichengetedzwa kase munhu mukuru, vochizorora murugare.
Mhm.
Handiti ka.
Mhm.
Vane zvavakagonawo vamugabe, vane zvavakatadzawo. Asi pachokwadi chokwadi ndechekuti bhodhi yemunhu mukuru haifanira kungotenderedzwa kunzi nhasi iri pano, mangwana iri pano. Ah, kwatove kufumuka.
Mhm.
Mm. Mm.
Kupanyaya yemadhokotera murimo imomo muHarare kwakamira sei?
Panyaya yemadhokotera painyaya yekuti hwadza zvikuru.
Mhm.
Kana pataime yamugabe chaivo hapana kana dokita hwana akamunzi abdata. Zvazvinototishamisa kuti ii hurumende yerudzi vanoana abdata ndiona dokita ari kukumbirawo chingwa.
Mm-hmm.
zvinotisiririsa.
Mm.
Saka dai vavanyarawo
vakwanisa
kumudzora ari mupenyu.
Mm-hmm.
Atichazivi kuti mupenyu here. Mm-hmm. Atichazivi kuti akafa here. Bane 3 days nawo asiri kuwanika. Saka hei ndokutanga kunoita maaprisings koku iwo havazvizive kuti maaprisings anotanga nechinhu chidiki diki otozopedzisira nyika yese atove maaprisings.
Aiwa mashoko makuru.
Dai vanga vari vamwe vamudzora mukomana uyo ari mupenyu asina kana kukuvara.
Mm-hmm.
Asina kufa ndofunga taizvo.
Mm-hmm. Aiwa tinokutenda imukoma Tinashe. Muve nezuva rakanaka. Thank you. Mm-hmm. There Tinashe is just,
yes,
saying that he feels like the other caller said that, you know, the body of the late Robert Mugabe is now being abused. He's a big man.
Mm.
He should be put to rest and let his soul rest in peace.
Mm.
He's saying Mr. Mugabe should have been buried after Rufaro Stadium, or at least after the other leaders said goodbye to him. And then he went on to say it's very embarrassing for the current Mnangagwa administration to have a doctor being, you know, abducted under their watch.
Mm-hmm.
He says, you know, Mugabe might have been a bad leader in one stage, but no doctor was abducted.
Mm-hmm.
So that's what he's saying here.
Yes, lo soneni dladla uti linjani basakazi umuntu ma esethule uyahlonitshwa acho ukuthi isidumbu sakhe sibe lokho esiphotapotiswa ungazani udlula kwakhe kuyabajabulisa. Yes, amazo soneni konapho yakhuluma. Ecingweni ke silo baba uMaxim Kandla. Baba Mkandla, akutsho ukuthi lokhu khulunywe ngubaba uPhuthi lapha sithi ke wayengumongameli, ngumuntu owayehlonitshwa kakhulu. Ngakho ke konokho okwenzakalayo kulungile, qondile kakhulu. Ungamphendula usithini ngamafutshane baba Mkandla? Usakhona baba Mkandla, uyangizwa?
UJoshi Unkomo.
Mm-hmm.
Ayikhona umgabe uyabhodebhode siyangathi abantu ababulale ngumramba thina wabulala abantu lapha nge-ground ebebhode siyanga kunokuqakathekileyo udivide abantu lapha indebelele mashona kababonani abantu bona labo.
Mm-hmm.
Bakathesa abantu balama-division and ukuthi khona ngawabuthanisa abantu ndawezi uzowazibhubhela nje angazenge ngixolise ngento ye-ground.
Mm-hmm.
Leso kuthiwa bhodabhoda lapha usebhubhile akuhlonitshwe khona lokhu eyigcine njendaweni yakhe kube nokuthula nje imali vele bayenza kudala labo bantu ukuthi khona bebethatha abantu abanjengabona bebhodabhoda labo enye imali yakheni umgaba enye imali ikahulumende ikahulumende ngiyami mina asukuthi mele ngikahulumende kuphela but kuthi lami futhi ngilalelwa khona lapho ngobana yimali yama-taxpayers siyabhadala ama-taxes into ithenga lapha yathi uyibhadala libanje imali yakho. So izimali zethu lezana ezilokhu ezidlalisa nje zibhodisa umuntu nje ukuthi ethini usaseka vuka omunye umuntu ethethe ukhosi belizulu naleli kuyakuphela lokhu kuyakuphela lokhu asingazesa njala ngemfa yomuntu ubhubhile ubhubhile akuhleni ithilanga lenelelo amafulegi ethu ebuyele phezulu ephaphe akuntu amafulegi ebelokhu ehlezi phansi ukuze befike i-30 days zona le kunamhlanje
Siyakuzwa baba Mkandla. Sicela ubambe khonapho ke. So Mr. Max Mkandla is saying, you know, the president was very divisive during his term as president. Mm-hmm. And he says he never apologized for the Kukulaundi atrocities. And today he still divides people as he's lying in his coffin, you know. So he says this is very sad because taxpayers' money has been wasted and, you know, he's not happy about the whole thing. So kuthi ke silo baba Gwebu ecingweni, baba Gwebu ngawutshona njani?
Baba bakutshona njani?
Yeah, ngamafutshane sibili kula bantu abaningi abafuna ukungena kuhlelo. Wena ukubona njani khonoko oka umuyi umgabe abulokho ebhotobhotiswa endaweni ejene?
Hayi, lokho mina ngikubona kuyikudlalisa imali eningi ngomeli ngabe bayifakela amadokotela la khala lomsebenzi.
Mhm.
Usethule phela umgabe kuhlonitshiwe kwalelo langa. Kwedluliswe kathi sile imali kubhode siyale lale imali kumele ingayincedisa izisebenzi.
Mhm.
Asazi kumbe bathatha kweyakhe imali kumbe bathatha esikhwameni sikahulumende kodwa nxa kuyikuthi bathatha esikhwameni sikahulumende ngaba ukudlulisa lokhu bafakele odokotela imali.
Mhm. So ke ukuthunjwa kadokotela uMgombeke uMagombeke ngathi ngakho
hayi lokho kuyisabika kuyindaba enzima sibili njengoba into ekhona egudwini.
Aha, so ubonani into embi kakhulu?
Hayi, into embi sibili kakhulu.
Ye, egwebu yeqedisa khona
iyasethusa nje lathi indaba yakhona.
Mhm.
Ye,
hayi, siyabonga kakhulu-ke egwebu ungathina lokusasa baba.
Good.
Yeah, so Mr. Kwe was saying the late former president is no more, so lay him to rest. Mm-hmm. Don't use a lot of money on him. And they say that it's clear that there's something that is very wrong in terms of the abduction of Dr. Peter Makumbei. Mm-hmm. He says this is unheard of, you know, but he knows that the government is capable of doing that. So maybe we'll go to Mr. Tengumozi Puti later.
No, after for now we have a caller.
Yeah, take a caller, yes.
Hello, caller.
Hello.
Ehe, taura itinzwe kuti kutaura nani uye zvemuri kupi?
Muri kutaura na Sivanda Brighton ari muno Rustenburg mu South Africa.
Taura itinzwe.
Ah, munoona chinhu chinotsuwisa kuti vanhu vari kungoramba vachitorwa, vachitorwa nevanhu vari armed nguva nenguva tukuzvinzwa wemateachers akambotorwa uyu ndeumwe wakanogerwa nebhodhoro uyu ndeatorwa futi nevanhu vari armed. Munyika mune chaos isiri kutaurwa nehurumende uchinzi hurumende zvinhu zvese izvi zviri maoko mayo kaizvi.
Saka poitwa sei?
Uye aiwa, chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vemuZimbabwe ngavaite uprising because hapasisina bandiko revashandi risatira nemunhu waro ati ambwa nevanhu vari amwe zvinyori zvinhu zvisiri kutaurwa kana kushambadzwa panhepenyuro dzemunyika kupa vanhu awareness kuti kune madisdens ava mumunyika kana vane madisdens ngavataure.
Aiwa, mashoko makukutu.
Ava vanhu vanhu vavo, that's why vasiri kutaura nezvekuti maita madisdens. Right. Tichienda panhau tiri panyaya imwe chete papa madoctors ipapo, munoona kuti vanhu ava havana moyo. Mumwe wavo ari kuchaina kurwara mwenje uye afire kwaakafirawo. Ivo vanotipambira madoctors because vanoziva kuti havarapwe nezvipatara zvedu. Saka zviri nyore kwavari kuti vaitingo anything chavangofunga kuita because they don't benefit anything and they don't depend on the services zenyika.
Aiwa, mashoko makukutu, hanzvadzi, muve nezuva rakanaka.
Right, ndandina kubata nyaya yeko mudzara wangu uyu.
Ya chingoti gagaga nasi vanhu vakawanda vada kuti vataure vachitaura mafungiro avo ite gagaga.
All right. Munoona chokwadi chakanaka aiva mugabe vanondinakidza chinhu chimwe kuti vakatotaura kuti mandevela akanga ari mhandu dzangu. Nekuti patenderedzwa tenderedzwa Bobab, Bulawayo as a second capital city havana kufunga kuendako nekuda kweiko imhandu dzavo naiya.
Achataura izvozvo maita basa hanzvadzi.
It's a good question. Tinotenda. I think it's a brilliant question.
This guy is saying that he believes that Mr. Mugabe during his time might not have liked the people from Bulawayo. Maybe that's why now his body was not taken to Bulawayo. But I think the government did actually bring in, you know, different provinces. So, you know, we cannot speak on behalf of the government.
Yeah, we've got a ZANU-PF guy here. Maybe he's going to.
In fact, there is a question for him. Yeah. There is Patience Mavunga who is saying, Mr. Puti, if Mugabe was so important, why did your party remove him with a coup? And then someone else said, the summary of Mugabe is just like when a guy saves a girl from armed robbers and then after the guy sexually abuses her. So then another one, Anna, says, ZANU-PF, you're being like chameleons. You removed and shamed him. Now he's dead. He's a hero, blah, blah, blah. So, Mr. Puti, you might as well respond.
Mr. Puti, are you there, Baba? So, lapha abantu babuza kakhulu ukuthi, at the end of the day, Mr. Mnangagwa actually helped in getting rid of the former late president. But now you are eulogizing on him and declaring him this and that, you know, a son of the soil, a big man of Africa, a big tree has fallen, and all those kind of things. So people are actually saying, no, ZANU-PF people are actually pretenders. So can you take on that question?
Thank you, my brother. That is a very pertinent question. Look, in the first place, Robert Mugabe was not made to give space because he was no longer popular, but because of some traits of incapacitation which could not see the country moving forward from that time. It saw a lot of opportunities taking advantage of his senility and therefore taking advantage of him and planning a post-Mugabe era. Which era is this one? And it's barely less than 2.5 years. You can see that the vultures were calculative. But the patriots refused and said, no, we cannot have our good men taken advantage of because of his problem of having overstayed in power. He overstayed. That's a fact. But the fact that he then had to be used by others surrounding him does not take away the fact that he was a good man. Because there is a lot of there are a lot of inadequacies in age. Everyone, ologogo kumbe olokhulu ekhaya akwazi ukuthi ugogo kumbe ukhulu kufune sengumntwana. Kumbe kufuna ukuthi amanzi akufune sithi ikabiji. Kuyatholakala ngama-stages okuguga. Kasivumeni ukuthi umdala lo wayesegugile wathuba ngokuhlala kakhulu wangavumi kulesikhathi ukuthi usegugile adedele abanye anti kusina kudedelwana. Kodwa ukuthi ngumuntu osebenze kakhulu asingeke sikukhiphe ngenxa yokuthi usethule. Number two, ngike ngezwa omunye umlaleli ebuza ngokuthi kanti ube bazonda yini abantu bakoBulawayo yikho ke engasa isidumbu sakhe singasakhandiswa
ngakoNansindaba.
Nxa usithi koBulawayo phela kawutsho enkayi. KoBulawayo is just another city in Zimbabwe. Pho ke thina lapha ePlan River sizakhala yini sithi siyamfuna. Efolose wangejambesi konale kubo matesi nawe bezakhala yini. Ekezi laseGwanda laseBedbridge bebezakhala yini. IBulawayo is the second largest city. If the third largest city say we want him as well, besizamfotisa yini. Awuboni nje ukuthi lokhu siyaphikisana nje. Abanye bathi sebhotiswe kakhulu ehanjiswa endlini yakhe, handiswe national sport ehanjiswa kozimba. kodwa abanye bese alubuka nje kokubulawa njalo alubuka nje kokubulawa langapi 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 okokugcina
siyakuzwa siyakuzwa sibili
ngizathanda ukuthi abantu banazelele ukuthi ekukhulumeni kwethu ngomgabi simuthwa njengeqhawe mina ngiyedwa njengophuthi wesikhalangeni angizange ngithi ngalasici izici zikhona abaningi sebekhulume ngazo okwamalanga lathi siyazazi aluba kulamathuba okuthi kukhulunywa ngezici besingakhuluma ngazo kodwa mina ngikhuluma ngosethule lapha ngikhuluma ngobuhle bempilo yakhe nemisebenzi yakhe izici anginasikhathi kangako laso kodwa isindebele esiqondileyo sithi akusilima
sindlebendekwaabantu
babayekela ukuthatha leli thuba bathi izanupf siyitholele khonapho njalo singakhulumi ngendaba yokuthunjwa kukadokotela sesiyenza ngazathi yindaba ehambelana lokufa kukamgabi bakithi abantu ababhidlizayo leli lizwe sebelamaqhinga amaningi okuzibulalela nokuzithumbela they have just adapted one of their own and they know it's a stage managed thing that we know very well and we know the choreographers as well.
Yeah, what's ukubambe khonapho umlomo baba Phuthi. So Mr. Phuthi says the reason why they didn't take him to Bulawayo is because other cities too were going to say what about us, you know.
Mm-hmm.
So he says that's the primary reason, not of hatred and other things.
Mm.
So then he says in terms of the abduction of the doctor, he says it's stage managed according to him.
Mm.
So what a caller, I think.
Hello, caller.
Hello.
Hey, Tuktora Nani Uyeswe Murukupi.
Naoni akumkuni kuhurungwe.
Ah, kwa kadiko kuhurungwe yoko?
Ah, kuhurungwe kunofala kwa.
Ehe, taoraitinsu.
Panyaya doktor.
Mm-hmm.
Ndofu nga jini jino sivisa uti mungamuno ma doctors anungo toro atundo tanyanga igaani 3 days asiriko onyeka.
Mm-hmm.
Asi urumende inge jitawala jiti ya isu zwa jishu uijia uye ndiana arguita basa iroro.
Mm-hmm.
Saka zvore kuti muno munyika meZimbabwe tisina security kana vanhu vachinyangarika vasingazikamwe kuti ari kuvatora ndiani uye ari kuvatuma ndiani kuti kuti Zimbabwe haisina security yakakwana kuti togonongopedzwa tese tichipangwa nevapambepo
aiwa mashoko makuru
zvinotiririsa izvozvo
saka imi dai maiwana mukana wekuti zvigadzirike maida kuti zvifambe sei.
Chini jino shuba jowati urumende nenge jiramba alichi zinu zinenge zichitika zilipa chena urumende ya gare no ramba zinu zilipa chena saka zinu zino boa zinu muna nenge jichema wati diamond gadziso wa bafamba zanaka ukachema wanzi waonesa obo wabato oro ukatuhuda otoro zinu toro waza so dai waita wagadzisa ipapo kuti mutemo unatoshanda sezvauri mapurisa aite basa ravo nemazvo kwete kuti vanoregerera vanhu vachingonzi vanhu vacho havasiuzikamwe vari kubvepi vanhu ivavo
kopanyayakubva
vanhu vachitanga kupambwa ka hapana kana wanu vatakambonza kuti abatwa aita mhosva iyoyo yekuti awanikidzwa akapamba munhu
aiwa mashoko makukutu iwayo hanzvadzi. Kopanyayaiiawo
kuhurumende kuti ngaigadzirise ipapo tizive kuti vanhu ava vari kuita izvi vari kubva kupi uye vari kutumwa nani
aiwa
zvingava zvinotifadza tikaziva kuti pane vabatwa vari kuita basa rekuabdakta vanhu kana pasina izvozvo ora kuti hurumende iri mukati meizvozvo
aiwa mashoko makukutu hanzvadzi tinokutendai chaizvo.
Toenda kune mudhara wedu Boboy
ehe vari muprovhinsi menyuka imomo
tinoshaya kuti ko hurumende irudaramba futi ichitambisa mari kutambisira kumunhu akafa ivo vapenyu vachitambura sei
saka poitwa sei
vaifanira kunge vakatoviga mutumbi uyu kudhara ka kwete kuramba vakangochengeta ipapo uri kudya mari saka zvinhu zvotoona kuti hurumende yedu hatina kwatiri kuenda naye.
Aiwa mashoko makukutu hanzvadzi nekuti nhasi vanhu vakawanda vada kupinda muchirongwa chiregai
ndichitotya utaurisa kafuti nekuti unogona kungozotorwa futi pavanhu veusiku saka
aiwa ichokwadi hanzvadzi tochingoti iwa naiwayo mashoma amataura tinokutendai chaizvo
maita basa.
Yeah, so this caller is actually from Hurungwe, which is in Mashonaland West, but he's on the other side. He's saying He's very, very upset with the abduction of the doctor in Harare, saying he wants to know why the government has not arrested anybody yet. And he's saying he's disappointed because by now the government should be coming out to say, we've arrested so-and-so and this is what went on. Mm-hmm. But government is mum. And then he's commenting also on former President Mugabe because he's from the same province. Mm-hmm. So he's literally saying he feels that the former president should have been buried by now because there's a lot of money going into the upkeep of his corpse. Mm-hmm. Till the month is over.
Yes, we've got Sikumbuzo Mlalazi who says, display Mr. Mugabe's body at Blue Roof for the whole month and let those who want to view it travel there rather than carrying around a dead elderly person's body in Zimbabwe. We have had enough of that name for over four decades. Let the country move forward. It goes further to saying, Ibingelele inkokheli yami lapo ubaba uphuthi. Keep on the good work, brother. Then see ngakayi kubaba uJason Moyo othi ngeke ngilethe ubaba uMkandla ngamafitshane. Baba uMkandla ngamafitshane ke ungathi uphosela ukugcina bese sihambela baba uMkandla.
Yebo.
Yeah, phosela ukugcina sibili baba uMkandla bese sihambela khonapho ke ngakhona esikhuluma ngakho.
Hayi, mina mele ukugcina endichoyo nje ukuthi khona hayi umgabe kabamfake nje endaweni yakhe kumbe kwafane iruzika nxa esiya kozimba kaye kozimba. Bemgcina kuphela khona ngale kulokuthi belokhu bemphodipodisa. Imali lezi siyazifuna lezi eziyokhu ezidlaliswa ngaleyo ndlela. Yikho khona lokho engingakutshoyo nje. Njalo lesizwe sakithi abantu abagcina amasiko abo, ihlonipheni ifa, kodwa nxa sisiba yile indlela eyibaye yona abantu baluza uthando. Bagcine belahlekelwa isineke ngoba into yakhona iyabe singathi sithumathi siba singasaphathi kuhle isizwe kodwa yaye emasiko ethu asiwaphathi ngendlela endlela enhle abantu abakudedele khona lokho lanxa kubuhlungu kangako asakhenini isizwe ngiyabonga
siyabonga kakhulu ke eMkandla ungadinelwa kusasa mntu omdala sibongela kakhulu
ngiyabonga
ye sithathe ubaba uJason Moyo baba Moyo ungatshona njani
Isijwane
kakhulu sibili. Isikhathi du sesidliwe umango wesibili. Akutsho lapho okufisa ukwethula khonapha.
Ye mina bengikhuluma ngiphendula ubaba uphuthi lapho. Uphuthi lapho ukhanya akaphendulanga kahle. Ubaba uMgabe fuza abuye kubulawayo la yangithi. Unkomo wabhuda from Harare wabuya kubulawayo. Yena indaba engabuya ngokubulawayo. Ucatshe ngomunye. Ye.
So ufisa ukuthi ngawena wena ubona ngani isizathu kuyi
uyazonda abantu bemandebeleni amandebele kawafuni kutshenisela ukuthi vele kawafuni indaba engabuyanga ngapha
anti yena sezithulele umuntu omdala so kade ngakatsho ukuthi ngicela ukuthi
le yena umnanga akho abayibo abaphethe uhleko
uyabazonda abantu besintwini
Ya abantu besintwini uyabazonda ubefuza abhodiswe njengonkomo abambhodisayo.
Ngokutsho ngani khonokho baba?
Ngokutsho ngendlela yokuthi nanku usuka ulokhu ebhodi Harare laphana usuka wasiwa kuzimba kodwa kubulawayo hayi.
Ye siyakuzwa kakhulu odokotela ke ungathi ngakho.
Odokotela lokhu imali yena le yayidlalisayo uprezidenti. Ofuza ukuthi ngayinika odokotela odokotela kabakho ku politics ngoba imali le ifuza ukuthi ngayo yafakwe lo dokotela lapha uyiwa baphethe impilo zethu so khona bakhona amaphilisi akulani odokotela abantu bayagula bayafa ezibhedlela akula nikuse yenzakalayo
hayi isikhathi iso sesidliwe ngumango wesibongela kakhulu baba Moyo ngathina kusasa
siyabonga
yes so that is Mr. Jason Moyo there he says the money that is being used around for the viewing of the body and all these kind of things should be channeled towards the payment of doctors' salaries instead of doing all this kind of grandstanding.
There's so, patients, yes. Mavunga, who's saying people should actually stand in solidarity with the doctors because if they don't, bring the doctors back into work. People in Zimbabwe will die because, as we saw earlier on, doctors in Bulawayo have also joined into the strike. They are really not happy with how Dr. Magombeyi has been allegedly abducted, yes, and up until now he has been missing since Saturday. Saka vazhinji vari pano vari kuti aiwa havasi kufara nezviri kuitika izvi, uyezve vari kuti ivo dai hurumende yaita zvainokwanisa kuti iratidze kuti kana pane vanhu vakatora Dr. Ava
vawane kuvachisungwa. Sorry, yes. Our time is out. We have to leave it there. We thank our guest this evening, former freedom fighter Max Mkandla and parliamentarian Dumozi Kuti. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C.
And I'm Marvelous Mklanga Nyahuye saying let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngatikurukurei in the morning, where we'll continue to look at the abductions and also, you know, catch a glimpse at what's going on at the Blue Roof. Bye-bye.